This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina chivabvu 5 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndikutonzwa kuti varwara kunyepera suya vheki remoto 22 iwo aringotya zvachete kungotyawo totanzwa kuti dzina kuti vari kutyawo vatanzwa kuti nekuti vakunzwa kuti aiwa musatya zvenyu. We are trying to help nyika fambe zvakanaka.
Governor we RBZ Dr. John Mangudya vanoti havana hurongwa hwekudzora dhora remunyika.
Inye kuti vari kungoenderera mberi nokusangana nevanhu vana veMPC vana veZimbabwe vachivatsanangurira nokuhwavo zvichemo zvavo vedue nyika zvayava kumawere kudai todii vatsvangirai munhu wavanhu.
Mutungamiri weMDCT vamogen tsvangirai voshanyira dunhu reMidlands mangwana. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva ravana nyamukuta kana kuti International Day of the Midwife. Madzimai matanhatu akazvitakura achifa pazuva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Governor we Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanoti havana hurongwa hwekudzora dhora remuZimbabwe kunyange hazvo vati vari kuparura mari yemabond notes anotangira pamadhora maviri kusvika pamadhora makumi maviri munguva pfupi inotevera. VaMangudya vanoti zvavari kuita chete kuedza kupedza dambudziko rekushomeka kwemari munyika uye kukurudzira kuti vanhu vagadzire zvinhu zvekutengesa kunze kwenyika kuti Zimbabwe iwane mari yekunze. Asi vanoona nezveupfumi mubato guru rinopikisa reMDCT vatapiwa mashakada vati vaMangudya vari kubata vanhu kumeso uye zvavari kuita kudzora dhora remunyika sezvo upfumi hwenyika waenda kumawere. VaMashakada vati zvoitwa munongedzo wenyika isiri kutongwa zvakanaka uori uye kutadza kugadzirisa upfumi. Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri webato rePeople's Democratic Party uye vaimbovawo gurukota rezveupfumi vatenda ibiti. Vabiti vati zviri kuitwa navaMangudya zvichaendesa nyika kuna taisireva. Asi Dr. Mangudya vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti vari kuedza kugadzirisa nyaya yeupfumi uyo usina kumira zvakanaka.
Pfungwa dzenyu ndezvekuti izvo tokuti vanhu vese vari kuexporta zvirimwa nema minerals muZimbabwe nezvimwe zvose zvingangoitwa zvemanufacturing vari kuexporta vese vanonzi vari muZimbabwe tokuti toexporta toape inonzi incentive ye 5%. Incentive iyi ndeyekuti vanhu aite able to export zvinhu zvavo woona mari yakawandudzwa. Now tiri kuti mari ichinga yawandudzwa 5% iyoyi tikapa mari iyoyi nemaus dollars anobuda zvakare muZimbabwe nokuti mazuva ano vanhu vangobudisa mari munyika muno. Saka takava pane mari yemabond notes. Mari iyoyo inoiswa muaccounts mwavo yakafana muaccounts mwavo emaus dollars. Saka yangofanana ine 1-to-1 neus dollar. Inoiswa muaccounts emaus dollar not muaccounts emabond notes. Inoiswa muaccounts yakafana neus because ito trader pa 1-to-1 neus dollar. Saka ukishinga wa exporter zvinhu zvako kana zvaita $1,000 zo watengesa fondi yako pa auction floor kana ukatengesa gold rako ku Fidelity Printers ye $1,000 itichakupa $50 being 5% of 1,000. $50 here in my account, Marco, mwe US dollar. Saka, so no good pa takati pa 50% or ye 1,000 ino shika 500. What 500 yaya plus $50 yaya ye incentive 550. Ime 40% ye 1,000 in rand terms, you enter Moranda account. Ime 10% ye 1,000, you enter mo euro account. So my euro, but on the euro account, ne rand account, ne US account, 1,000. Ocho poa $50 yako pamsoro paizo. Maya zwa kashada izozo. Zwa nokuti ndo kutewa na hindi kuweta more gold. You do more tobacco. Mare oshanzima yozo kanaka.
Ko vae wa ningu wachida kutumira mari varikunze kwe nyika sekuno kwa Amerika. Mari zao zinozo toru kwa ere.
Mare zose zema noku diaspora. Zakafane zema NGOs. Zakafane zema zama weose. Mazao ndi zinozo ma free funds. Ano garangu ma free funds ndi zao.
Saka vari kufamba vachiti yowe Zimbabwe dora radzoka ava ndezve mugodzi matsuru.
Ndikutonzwa kuti tine kuti vari kuzvinyepera. Isusu we are very clear on what we are trying to do. Iwa ringotya zvachete, kungotyawo, totonzwa kuti tine kuti vari kutyawo. Saka tonzwa kuti nekuti vakurudza kuti aiwa musatya zvenyu. We are trying to help nyika fambe zvakanaka. Iwo ngatibatsire noku understand achete and the same muchirungu, the test of the pudding is eating. We are not here to destroy anything but to build.
Governor we RBZ Dr. John Mangudya vachitaura parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi vagari vemuHarare vatambira zvakasiyana siyana mashoko agavuna vebhanga guru renyika vaJohn Mangudya aya. Mutoro wedu nau Patricia Mudadigwa anotipanyaya inotevera.
Kunyange hazvo mari isina kutaurwa musi waichatanga kushandiswa vaKeith Charumbira mumwe mugaro wemuHarare vashoropodza danho riri kuda kutorwa nebhanga renyika vakati hurumende yaratidza kukundikana kugadzirisa upfumi hwenyika.
Mabond notes auyiswa neZimbabwe nehurumende yenyika yedu yeZimbabwe. Noti nini kuratidzira kukonewa nokufoira kwenyika yedu kusimudzira nyaya dzeupfumi hwenyika nenyaya dzemari mukati menyika yedu.
VaBernard Manyenyeni avo vakamiswa basa reumeya weguta reHarare asi vari muzvinabhizimusi vati kuunza mabond notes semari kutsipika ngozi vakati zvazvipedze dambudziko reupfumi.
Pazvakatanga pakauya mabond coins takazvigamuchira sekadanho kadikidiki kaitibatsira kwenguva dikidiki tichigadzisa nyika. Zvino nyika yacho hatina kugadzira, saka chishero chacho chiri patiri. Zvatakuedza izvika izvi hazvinokwa zviri kuenda. Takatsipika ngozi tichifunga kuti tapedza kuripa, saka iyezvino izvi zvatidzokera zvakare. Saka mabond notes aya akurakidza kuti kukundikana nekukundikana nekukundikana kwatiringovanza.
VaStanley Makungana vashoropodza vaMangudya vakati danho ravari kuda kutora kuda kuedza kudzosa mari yemuZimbabwe muchiwande.
Hurumende yatadza zvayatadza kuunza mabond notes into the circulation. Zvoreva kuti vari kuunza zimudhora from the back door.
Amai Keresenzi ya Lovu vati kushanda kwema bond notes mutoro kune ruzhinjiri weZimbabwe uro runorarama nekutenga nekutengesa.
Hatibatsiri because hezvine zvika inini ndoita vending ndoenda kuno order out tikasvika kuBetbridge even muGwanda chaimo ndiri muno muZimbabwe. KuGwanda unowana kune maransi hauwani mabhondi. Saka bhondi chairo kuGwanda rotova netsa kuri chinja.
Kunyange zvazvo vamwe vashoropodza danho riri kuda kutorwa iri vamwe vari kuzvitambira nemaoko maviri. VaAndrew Tsiga varumbidza bhanga renyika vakati mabond notes vanoatambira nemaoko maviri.
Tatashushikana isusu vanhu veZimbabwe kuti toita sei nekushomeka nekushayika kuri kuita US dollar muno munyika. Zvinoreva kuti takushandisa mabond coins pamusoro pazvo takushandisa futi mabond notes. Izva kuti batsira isusu matraders kuti tiitire basa redu mberi.
Izvi zvatsigirwawo navatawana mugwira vazviti ivo semuzvina bhizimusi chavange vachingoda kuti dambudziko remari rigadziriswe vakati havana hanya kuti mari ichashanda ndeipi.
Ndingati hatina basa nezvakawanda kuti mari ingave yered yeblue tema, chuku. As long as mari yacho iripo ichigona kuzotenga.
Veruzhinji vati vari kutyira ramangwana ravo sezvo vachizogona kuzobirwa nenyaya yekusiyana kweuremu hwemari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Ko vanotengesa migwagwa vari kuonawo sei urongwa hwekuparurwa kwemabond notes uhu. Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 abata amai ana Mukonya wekwaMutare.
Aidzi mari chaidzi atidi kunye pabazi zvinoda kunesa. Zvinoda kuti nesa nemhaka yekuti business redu richatomboti dzikire. Saka radzikira kudaro apa zvikoro zvichangobva kuvhurwa vatikanganisira. Marechi acho and so forth zvinozotinesa manje. Nekuti zvinenge zvakawanda, machajira acho zvese zvakunesa zvakadaroko. Munoziya kana chinhu chichitanga kupinda chinowanika, chinotomboti nesei, tozopika papa mberi apo. Saka business zvesvo harichamboti bererei, papa mberi apo rozopika zvaro but tichambodzidzira ipapa.
Semaonero enyu munoona kunge zvii zvingadai zvaitwa nehurumende pane zvavafunga izvi zvekuti kuuye mabond note?
Government mazuva ano haichatongerwi bachero zvayangoita zveisusu takungogamuchira nekuti hapana chatiri kuramba chiri kudairwa kana chiri kugamuchirwa zvatisi kuda ndozvatiri kurarama zvatinoda handizvo zvatiri kurarama saka hameno mwari wacho
muri kutengesa chii
mazuva ano ndiri kuita zvemusika madomasi mabanana muriwo zvakangosiyana siyana zvakadaro zvimwe nguva ndinopotawo ndichihodha hembe ndichiendawo kunotengesawo kumamaketi kana ndisingaendi kumamaketi ndoita zvemusika
mungati imi pamwedzi munokwanisa kubata mari yakawanda sei uyezve mhuri yakakura sei
mhuri yangu ndine vana 4 ndiri ndega ndiri mushirikadzi saka mari yandinobata pamwedzika handidi kukunyeperai handigoni kuiverenga nekuti zvendi tumau muropanzwisisa yandaona zuva iro rero ndakunotenga muriwo simo mumba pamwe mafuta apera ndakutenga kabhodhoro kemafuta pamwe shuga yapera ndakunotenga 1 kg yeshuga saka kuti ndinyatso kuti nditi mwedzi wapera ndinobata mari yakatika handidi kukunyeperai ndinongoti chero ndiri kurarama as long business zvichidini zvichifamba handisi kunyura handisi kudonha mumba tiri kudya although tisingazivi zvatinoda nekuda kwekamari kacho asi tiri kurara chacho
amai ana Mukonya vanga vachitaura parunare kwaMutare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 Mutungamiri webato rewe MDCT vamogenshangirai mangwana vari kumutsiridza nzendo dzavo dzekushanyira matunhu vachisangana nevatsigiri vavo kuburikidza nekushanyira dunhu reMidlands. Mutauriri weMDCT vavo Betugutu vanoti vatsvangirai vachashandisawo mukana iwoyu kuona pamwe nekunzwa nezvematambudziko pamwe nenzara yakabata nyika pari zvino. Rwendo rwavatsvangirai mudunhu reMidlands runouya panguva iyo nengo dzebato rezanupf mudunhu iri dziri kuburitsirana makano pamwe nekubatana pahuro nenyaya yekuti ndiani achatsiva vamugabe kana vachinge vasiya chigaro mukunzwa nezverwendo rwavatsvangirai urwu tabata mutauriri webato iri vagutu
zvavanenge vachiita kuenderera mberi nebasa ravakatanga ndikangoti kutangisa kwegore rineiri vakashanyira maprovinzi akawanda vakatanga nomuno muHarare vakaenda Bulawayo vakaenda Mashonaland West vakaenda Mashonaland East vakaenda kuMashonaland Central vakaenda kuMasvingo zvokuti pari zvino vasarirwa nekuenda iko kuMidlands nokuenda zvekuManicaland nokuzoenda kuMatabeleland North saka ndingangoti inyaya yekuti vari kungoenderera mberi nokusangana nevanhu vana veMDC, vana veZimbabwe, vachivatsanangurira. Nokuhwavo zvichemo zvavo kuti veduwe nyika zvayava kumawere kudai, todii vatsvangirai munhu wavanhu.
Tinoona kuti vatsvangirai vari kupinda mudunhu reMidlands panguva iyo dunhu iri riine makakatanwa akati wandei kubato rezanupf. Zvine zvazvinobatsira vatsvangira here?
Pane zvakawanda chaizvo zvazvinobatsira nokuti kuondomoka kwezano Midlands hakusi kuMidlands moga zano pia yaondomoka kose varikurwa pachavo hasatina basa nazvo nokuti vanhu vatongotaridza kuti ivo ipati yangosara hayo zita zvino isi tiri kutongoti sezvo tiri supati inotarisirwa nevana vezimbabwe kuti tivabise muutapwa hwejipita tivapinze mukenani ndosaka vatangirai nebato remdc vari kuti handei kuvanhu
vaguti kungonzwa zvichemo zvevanhu chimwe chinhu kwozotiwo kugadzirisa zvichemo zvevanhu izvi chimwewo chinhu zvakare zvii zvavari kuzoita nezvichemo zvavari kunzwa izvo kubvira pavakatanga kupinda muvanhu
ichokwadi mubvunzo wako wakanaka zvikuru jonga vanotiwo kana uda uri kugadzirisa zvine zvanetsa mumusha unotanga wahwa kuti chanetsa chii nevari kunetswa nazvo zvinenge zvichinetsa saka ndo steji yokutanga
mutauriri wemdc tvaobet gutu vari parunare muharare nestudio 7 Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva ravananyamukuta kana kuti International Day of the Midwife paine kurudziro yekuti hurumende iite mushandira pamwe nemasangano akazvimirira oga kuti adzikise uwandu hwemadzimai anofa pakusununguka. Pari zvino zvinonzi madzimai matanhatu ari kufa pazuva muZimbabwe panguva yavanenge vachiedza kusununguka. Sangano reInternational Confederation of Midwives rinoti uwandu hunokwanisa kudzikiswa kusvika pazvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana. Sangano reUnited Nations Population Fund rinotiwo vananyamukuta vakakosha zvikuru mukuita basa rekusunungutsa madzimai. Sangano reInternational Health Strategy rinotiwo muzvipatara zvehurumende pane mabasa avananyamukuta anosvika makumi masere kubva muzana anoda vanhu. Sangano iri ratiwo pane mabasa makumi matanhatu nemaviri evarairidzi vavananyamukuta. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu abata nyanzvi munyaya dzezvevananyamukuta muUNFPA amai Agnes Makoni.
Ndinoona sekuti zviri kufamba zvakanaka nekuti ini togara zvichena ndiri kusenzera iri kubata pamwe chete namamwe mapartners neMinister of Health vachitraina vana mukoti kuti vave vanodi vanobatsira. And I think mukaona tikatarisa maternal mortality ratio yakadzika from 960 to 614 last year. Ini ndoona sekuti zvinenge zviri kufamba.
Ko saka mhemberero dzenyu muri kuitira kupi imi?
UNFPA iri kusapota mamidwives vachioneka pamwe chete namapartners nemacivic society. Tiri kuzviitira kuBulawayo province but paplace iri Mpilo Central Hospital because the event will also be a tour of the maternity unit where mothers will actually have or interact with women that have delivered. Like they experience or even sharing their experiences. Kuti vainteractana namidwives, vainteractana namahealth workers, what is their feeling? What is it that they expect when they come into health institutions? So that after this event, we expect to come up with a way forward in order to improve health services ari kupiwa kumadzimai vanenge vakazvitakura.
Saka zviri kuitwa mangwana izvi?
Izvi zviri kuitwa mangwana, but International Day yaitwa nhasi. Due to some other reasons, dzakawanikwawo neassociation yemidwife in the country, inonzi Zimbabwe Federation of Midwives, vakangochuzawo day riri closer to 5, because even last year, akatodelay, akatoitwa musi wa 6 June. But this year, vakatifunga kuti vanofanira kucelebrate around day yachona.
Nyanzvi munyaya dzekusunungutswa kwevana kana kuti dzavananyamukuta musangano reUNFPA amai Agnes Makoni vachitaura parunare mukwekwe naBlessing Zulu weStudio 7. Mukuru weZimbabwe Peace Project Muzvare Justina Mukoko nhasi vaparura bhuku ravo rinonzi The Abduction and Trial of Justina Mukoko. Mabiko aya anga achiitirwa kuRainbow Towers muHarare. Bhuku iri rinotsanangura nezvekupambwa kwaMuzvare Mukoko muna 2008 nemapurisa emunyika vakapedza mazuva makumi maviri nerimwe vasingazivikanwe kwavari. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mm-hmm. Vanhu vemuAmerica vakawanda kekutanga svondo rapera vanonzi vakaendesa mapepa kuhurumende ekuti vabatsirwe nemari sezvo vasina mabasa. Asi bazi rinoona nezvemabasa reLabor Department rinoti upfumi hwenyika huchiri kuratidza kuti hwakasimba. Nyanzvi munyaya dzeupfumi pamwe nezvematongerwo enyika dzinoti chirongwa chehurumende chekushandisa mari yemabond notes chichabatsira nyika sezvo vanhu vari kutambura kuti vawane mari. Asi vamwe vanoti izvi hakuna kwazvinosvika sezvo nyika isiri kugadzirisa upfumi hwayo izvo zvinozoita kuti dhora remuZimbabwe ridzoke. Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumhanzu vanoti hurumende yakagona zvikuru nekubuda nechirongwa chichabatsira veruzhinji. Ukuwo nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwemari mumabhanga vangoni chivizhe vanoti kuiswa kwemabond notes munongedzo wekuti dhora remuZimbabwe rave munzira kudzoka. Rechoto weStudio 7 aita hurukuro nevarume vaviri ava ndokutanga nekubvunza vachivizhe zvakanakira chirongwa ichi.
Zvinhu zvichabatsira zvazvo vanhu kuti vakwanise kunge vachiwana mari yavo. Asi hazvirapi chirwere chine nyika, nokuti kushaikwa kwemari chaizvo chirwere chikuru chaizvo chine nyika. Kuudza mabhondi anoti kavachaita hakurapi izvezvo. Kune rimwe dambudziko futi richazotongoitika kumberi ikoko.
Vachirumhanzu, munotambira sei urongwa hwehurumende hwokuisa mabhondi notsaya?
Chirongwa chakatinakei chaizvo, nokuti tikanyatsokutarisa mari yatiri kushandisa iyi haisati iri yedu. Kusava ikoko kune zvipinga mpinyi zvakati wandei hazvingatotora mwedzi chichitaura pamusoro pazvo. Saka neimwe nzira, inzira yakanaka inoda kuti iruruse upenyu hwavanhu.
Vachivize, mati imimi izvi zvingangobatsire kwenguva ino, muri kuti here mune remangwana hazvibatsire?
Hazvibatsire, nokuti chinoratidza kushaikwa kuri kuitwa mari yezvinezvi kunoratidza kuti nyika yedu haina chairi kukwanisa kutengesa kunze kwenyika. Uye nyika yedu haikwanisi kunge ichikweza vemabhizinesi nekuda kuri kusabata upfumi zvetinoita kwakainanya kwakanaka, kunyanya mutemo yavo yedigitalization. Zvichazoitika ndezvekuti kumberi uku zvichazonepa kuti varambe vane exchange rate yebhondi kuusa 1-to-1. Zvichanetsa mangwana izvozvo. Sezvichatanga kunetsa ndopavachada kuti bhondi riya ringe rava zimudhola. Ndopachawa zvinhu zvese ipapo, nokuti upfumi hwedu.
Mashoko ayo vachirumhanzu munatora sei ari kutaurwa navachivizhe?
Handinobvumirana navo. Zvinonzi pachivanhu kakukwira gomo upoterera. Saka iyi ndedzimwe nzira dziri kugadziriswa nehurumende kuti nhamo yatiwirai tingaigadzirisa sei. Hongu zvokuzoti mangwana panogona kuzonetsa, izvozvo hazvigoni kuzozikanwa zvazvo, but I think vanhu vanongozokwanisa kuzozviziva kana zvichinge zvazoitika. And kana zvichinge zvazoitika, iyo hurumende yeZANU PF inozoitawo chamupidigori chigadzirisa nyaya yacho.
Ndouya kwamuri vachivizhe, kune munhu akaita saMbuya Kadengu vanenge vari kudotito, chirongwa ichi chokuisa mabond notes chinovavhiringa zvakadii?
Panguva shoma pachauyisiwa hazvinyanyi kuvavhiringa zvavazvo, nokuti vachaona mari inenge yakangoda kungofanana, ndingangoti yakafanana nereyuta iyo yatinoti US dollar chingoshandisiwa. Saka inokwanisa kutambirika ipapapo. Asi nekuda kwokuti chinhu chatinoti mari chinhu chinochengeta upfumi, nekufamba kwenguva hazvidhiri kuti bhondi irori iri bhondi noti irori rigozoramba richipfuurira rine uremu hwakafanana hweUS dollar. Hazviiti izvozvo, nokuti inenge yamari yedu iyoyi. Ipapo ndopezvichatanga kuvakanganisa ipapo, nokuti upfumi hwavo hunenge huri mumari yavakabata huchatanga kuderera zvainoita US dollar.
Vachirumhanzu vachivizhe vataura ivo kuti izvo kuiswa kwebond note uku munongedzo wokuti zim dollar riye rakanetsa raakudzoka, munowirirana nazvo here?
Izvozvo hatigoni kutaurira Reserve Bank. Chiripo ndochokuti iye zvino veReserve Bank ndo vatipa zviripo. Saka kuti nditi ndingashanda somuprofita kuti ndo zvichazoitika, haye hapo ndienda kutonyepera vatere.
Vachirumhanzu, tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika, tiri kuona kuti zvinhu zvikuramba zvichioma, hazvisi kugara zvichigadzirisika. Angashorwe apa kuti zvinhu zvaipa munyika ndiani?
Haiyo zveinde imwe nyaya yanga totitorera nguva kuti tive na maproblems ya zvinhu zvakakonzerwa ne MDC nenyaya dzamasanctions ende vanopawo mari vanobatsira mafinancial institutions anogarwa muzvigaro zvacho nei navarungu ivava vanga vakakolonoiza Africa saka pana maproblems akati wandei asi zviripo ndozvokuti unonzi kuigona mbavha uirongera ndosaka takaintroducer nyaya iyi yema bond coins iyaya
MDCA inoti izvo kuondomuka kuri kuita zvinhu muupenyu hwevanhu neupfumi hwenyika zviri kukonzerwa nezanu PF yatadza kutonga kwemakore makumi matatu nematanhatu vachivize matauriro emDC munaonawo sei
zvako rega ndikuudze chokwadi handizivi kuti vanhu muno munyika yeZimbabwe muno takaberekwa tikaita sei nokuti zvinhu zvinonetsa munyika iye zvinei hazvidi political blame game regai ndikutaurirei kuti chii chanetsa iye zvino chirwere chiri munyika chakonzera kuti even tishaiwe mari ndechekuti hatina zvinhu zvatinokwanisa kutengesa kune dzimwe nyika ndo number one uyezve nyika yedu haitengeseki kune dzimwe nyika nekuda kweiya inonzi indigenization act ya nokuti ndo zvimwe zvinhu zviri zviviri zvaikwanisa kudai zvatipa mari yedu yatakaisa kune dzimwe nyika yakonzera kuti tishaye muno ichidzoka back
vangoni chivizhe navagadzira churu mumhanzu vari parunare muHarare naRay Choto weStudio 7.
Tinokutambirai nemufaro watereri. Muchirongwa chedu pindai mudariro. Chatinotaura nevechidiki. Ini ndini Chioneso Jani. Nasi tinohurukuro nava Joseph Munyangata. Mufundisi wechidiki. Tinokugamuchirai mufundisi. Mufundisi. Chinonzi juvenile delinquency chit
mwana kana asvika panzira dzekuti kana kuti pa upenyu hwekuti akuita zvekutadza anoita zvinhu zvinosungisa anopinda mujero obuda opinda mujero obuda asi achiri pazera rekuti haasati asvika pazera rinotarisirwa kuti akuve munhu angatongwe nevatongi venyika kana kuti vatongi vanotonga mhosva dzevanhu munyika ipapo ndo patinoti mwana uyu munhu ane musikanzwa juvenile delinquency
tikuona vakawanda vari kusungwa pamusoro pezvakawanda zviri kuitika zvinoreva here kuti muZimbabwe zvanyanya kunetsa vana havachaterere here
kutadza kwevana kunotangira mumba nekuda kwekuti kana vana vakasaterera vabereki vavo mumba vakasaterera vanhu vavanochengetedzwa navo vakasaterera vanhu vakuru munzira vakasaterera vadzidzisi vavo kuzvikoro upenyu hwavo unosvika pamunhu aregererwa munhu asisaterere munhu anoita zvaanoda panguva yaanoda naizvozvo zvinokonzeresa kuti vachiita misikanzwa inosungisa dzimwe nguva nekusaterera kwavo vanotanga kuba vanotanga kushandisa madrugs asingatenderwe nehurumende kana kuti vasikana nevakomana vasati vasvika mazera ekuti vakutenderwa kuti vasangane pabonde vanotanga kusangana voita nhumbu dzinozokonzeresa kuti varase nhumbu idzodzo nekunyara uye nekutya kuti vangazonzi vaita vana vachiri vana vadiki izvozvo ndo zvatinoti juvenile delinquency
kune maorganizations here vanogona kubatsira
ndofanira kukudzai kuti vana vanoda chinhu chinoitisa kuti vashandise simba ravainaro mavari vana mukavaitira kana kuti kwavanogara dunhu rese roitirwa ground revana ravanotambira zvikweshe kana kutamba bhora votamba vasikana bhora rechikana vakomana bhora rechikomana vanenge vachiisa energy yavo simba ravo rese pane izvozvo havazoisa simba ravo mumusikanzwa kunokwanisa kuita kuti maboka ekuti vasangane nevamwe vadzidziswe maboka echidiki youth clubs
tinotenda aiva vatereri nguva ndoyaite shoma ava vanga vari mufundisi Joseph Munyangata ini ndini Chioneso Jani tosangana zvekare mangwana
Vateereri musakanganwa kuchirongwa cheWomen's Roundtable na 8:30 PM apo tiri kutarisa mararamiro oita madzimai neupfumi husina kumira zvakanaka uye kushomeka kwemari mumabhanga. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichitimurai zvakanaka vateereri ndokusiya mina ndimi yake Mwakalele.